Achitaura kuvatori venhau nhasi muHarare pamusangano wakokerwa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko wekutaura pamusoro pechirwere chekorera, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati kanzuro yavo yatadza kupedza mvonga mvonga iri pamoyo weguta iri ichikonzerwa nevanotengesa mumigwagwa, zvavanoti zvapa kuti kurwisa kolera kunetse.
Yes, we failed, but let's work on this together.
Hongu takapiwa musenzekete wukuti vanotengesa mumigwagwa vabve senzira yekuchenesa guta, asise kuona kwa muri kuita takundikana, asi tinofara kuti hurumende yapendira kutibatsira. Iri basa rekupedza chirwere ichi nekuchenesa guta redu harisi rekanzuro chete asi remunhu wese.
Vachitaura pamusangano mumwewo, gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vati hurumende ichatora matanho akati kuti kubatsira makanzuro akaita seHarare.
To mitigate against the ongoing cholera outbreak.
Tichambatsirana nemakanzuro kuti vanhu vawane mvura yakachena. Ticharamba tichiwedzera nzvimbo dzekuti vanoita manyoka vabatsirwe nekukasika kumadhorobha nekumamisha. Zvekare tine nhomba yekorera ichatanga kubayiwa vanhu svondo riri kutevera. Tiri kuramba tichipusha ushoko rechirwere ichi kuruzhinji kuti vanhu vangwarire.
Vamombeshora vaudzawo vatori venhau kuti kubva pakatanga kubatwa munhu chirwere chekolera gore radarika muna kukadzi, vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe 20,121 vanofungidzira kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vativo pavanhu ava vanosvika mazana makumi mana nevanomwe kana kuti 407 vakashaya. Asi vazvirovawo dundundu vachiti kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika, Zimbabwe ine vanhu vashoma vaurawa nekorera nekuda kwekupindira kwehurumende. Mushure mekubvunzwa kana zviborani kunyanya zvemuHarare zviri kuwanisa veruzhinji mvura yakachena, gurukota rinoona nezveminda, kurima nemvura vaAnxious Masuka vanga varipowo pamusangano uyu vaita pamusasa pamunondo vakazvambarara pamubvunzo.
Assume that the water that you are getting is unsafe and treated.
Chandingada kukudzai ndechekuti itai sekunge mvura yese yakasviba kunyange yemumikoti. Naizvozvo isai mishonga musati maishandisa kana muchida kuziva kuti mikoti uri kuburitsa mvura yakachena zvekunika here. Munogona kuita kuti iongororwe, asi chikuru pari zvino ndechekuisa mishonga inochenesa mvura mumvura yese.
Nyanzvi inoongorora zveutano uye vari mupepeti webepa reThe Health Times vaMichael Gwarisa vanoti pano kupinzwa kwezvematongerwo enyika nekukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika panyaya yekorera.
Umwe ari kuti haivhiyi, umwe ari kuti haivhiyi, vezano vari kuti veHarare vakundikana ndovari kukonzera kolera. Bari tikada kuzochirechedza futi tikaenda kumaruzevha, munoona kuti kolera iri kutekeshera kusitomborina kana kuti kunenge kune CCC. Then wotarisawo futi kune veCCC vanenge vachitiwo futi government kolera iri kuitika kana muno muHarare iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kutipa mari zvikwanisiro zvekuti vakwanise kupedza dambudziko rekorera. So panguva ino handioni sekuti chinhu chakanaka kuti pave nekupoliticiza nyaya yekorera.
Vamombeshora vazivisawo kuti veruzhinji vachatanga kupiwa nhomba yekorera musi wa29 ndira. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano hwevanhu munharaunda reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vaudzawo Studio 7 kuti izvi zvega hazvipedzi dambudziko iri.
Asi mavaccines mashort term measures. Zvaari mashort term measures anotoda kutoshandawo zvekare nenhau iyoyo yewater sanitation and hygiene. Mavaccines tinoati anoita inda tinoti complementary measure, haakwanise kureplacea water sanitation and hygiene. Masimba enhomba ari temporary.
Hurumende yati yaomba homwe yemari inosvika madhora mamiriyoni 13 ekuAmerica kubatsira makanzuru kuti awanise vagari mvura yakachena. Nzvimbo dzakaita seHarare, Chiredzi, Marange ndidzo dzedzimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vari kuita manyoka anofungidzirwa kuti ikorera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.